Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikumi 13, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vagari vekwaRusape voendesa Bishop Trevor Mananga kumatare edzimhosva vachiti havafanirwe kuvaka chechi yavo panzvimbo ine makuva ehama nemazitateguru avo.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoramba mashoko ekuti mutedzeri wemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe vari kushanda naMai Joyce Mujuru nechinangwa chekuti varasise vatsvangirai musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Zifa inokurudzirwa kupa Norman Mapeza basa rekukocha chikwata chemauriya zvichitevera kukunda kwaakaita Liberia 3-0 nemusi wesvondo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weEvangelical Fellowship of Zimbabwe, Bishop Trevor Mananga, vanonzi vari kurwisana vachirwira purazi nemumwe murimi wechichena kwaRusape, zvaita kuti vanhu vanogara munharaunda inotongwa naMambo Tandi kwaRusape kwakare vakwire kumatare edzimhosva vachiti chivanhu chavo chavanoita papurazi iri chave kuchorwa navaMananga ava vanonzi vari kuda kuvaka chechi mupurazi iri. Mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vekwaRusape vari pasi paMambo Tandi nhasi vauya kudare repamusoro reHigh Court muHarare neuwandu hwavo kuzonzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navaPeter Tandi avo vari kuvamirira panyaya inonzi vaMananga vari kuda kutora purazi reLisbury riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva maRusape kubva kumurungu anonzi Robert Smart. Gweta riri kumirira vatandi vaLeonard Chigadza vaudza dare kuti vaMananga vari kuda kutora purazi reLisbury kuti vavake chechi pamusoro pemarinda ari mupurazi iri. VaChigadza vanoti vanhu vari pasi paMambo Tandi havasi kufara nokuti purazi riri kuda kutorwa iri ndiro ravanoviga madzishe pamwe nevamwe vanhu vakakosha vachiti mupurazi umu mune nzvimbo dzinoyera dzinofanirwa kuchengetedzwa pasi pemitemo yenyika inobata tsika nemagariro. VaChigadza vaudza Studio 7 kuti vakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vaine chikumbiro chokuti vaMananga pamwe negurukota rinoona nezvekugoverwa kweminda vaDouglas Mombeshora, vaWilliam Samhungu vanove Ishe Tandi, vaDavid Nyakonda avo vanonzi vakapiwa matsamba ekuti vatore purazi iri pamwe nevebazi rinoona nezvetsika nemagariro kuti vasave nechekuita nepurazi iri kana kutsika papurazi iri kudzamara nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reConstitutional Court navaPeter Tandi yanzwikwa. VaTandi vakaenda kudare reConstitutional Court vachiti kodzero dzavo dzekutevedzera chivanhu chavo dzinotyorwa kana vaMananga vakaenderera mberi nekutora purazi iri.
Nyaya iyi yakasvika pese ipapo after vekuNational Museums and Monuments vaita report yavakaona kuti paLisbury Farm rine mamonuments of national heritage and rinofanira kupreserva. Vakanyora report kuti kupuwa kwepurazi iroro kune mumwe munhu anenge achida sana Bishop Mananga nevamwe vakadaro zvinokwakanisa kodzero yevanhu vematandi. Vakanyora rugwaro rwavo, rugwaro rwavo rurimo muapplication yakaitwa naPeter Tandi akamirira vanhu vekwaTandi constitutional application. Saka iyi agent chamber yavapo iyi ndeyekuti takamirira kunzwikwa kweconstitutional application vanhu ngavarege kupinda papurazi pa. vanga firingidze makuwa, vanga firingidze chiusunu zese zinokosha shivano matandi shiri.
Mutonga angachinzi wanyaya iyi, amai Lois Matanda Moyo, vatinyaya iyi cha dzoka mdare mangwana, apo gwetari rukumirira vamananga, va Philip Mutandwa, vachapawo dare diviravo, sezvo vanga vasina kugadzirira nhasi. Mapepa ari pamberi pedare, ari kuratidza kuti vamananga vakapiwa tsamba yekuti vagare papurazi apa navamombeshora. Mapepa aya, anoratidzawo zvakare kuti vagari vekwatandi havazi kuda kuti vasumati vabve papurazi ravo sezvo vachinzi vari kubatsira vagari ava nezvose zvavanoda kuita pachivanhu chavo panguva yavanenge vachiteura kuvadzimu nemadzitateguru avo panzvimbo dzinonzi dzinoyera idzi dziri papurazi ravasumati. Nyaya iyi inoyo apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakatarisirwa kuita musangano nevechidiki vemudunhu reManicaland kwamutare nechishanu vakaudza vatsigiri vavo masvondo maviri apfuura kumusangano wakaitirwa kumarondera kuti varungu vese vakasara mumapurazi vanofanira kubviswa mapurazi aya ogoverwa kune vechidiki veZANU PF pamwe nevamwe vatsigiri vavo vasina minda. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kutorwa kwakaitwa mapurazi evechichena zvechisimba ndiko kwakakonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDC inotungamirwa navamoge nzvangirai rashora mashoko ari kubuda mumapepa nhau nemadandemutande ekuti dzimwe nhengo dzebato iri dziri kushanda zvakaomarara mukuvhiringidza utungamiri wavamoge nzvangirai. Mashoko aburitswa nepepa nhau reDaily News anoti mumwe wevateedzeri wavatsvangirai Muzvare Tokozani Kupe vari kushanda nevakafanobata chigaro chebato reNational People's Party amai Joyce Mujuru mukuedza kuvharira vatsvangirai kuti vasatungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa uchakwikwidzana neZANU PF musarudzo dza 2018.
Bepa nawiri rinowedzera richiti kuna dzimwe nhengo dzeparamende muMDCT dziri kuronga kukurudzira vanhu vematunhu adzinomirira kuti vadzivhotere asi vasingavhoteri vatsvangirai. Asi mutauriri weMDCT vaobet gutu vanoti mashoko aya ari kubva kuvavengi vavo pamwe nevasori vari mubato reZANU PF iro vanoti riri kutonetseka nawo nemapoka ari kuritsemura nepakati. Vagutu vanoti Muzvare Kupe vari kushanda kwete naamai Mujuru chete asi kuti nemadzimai ari mumapato ose anopikisa pasi pemubatanidzwa wemadzimai weWomen Electoral Convergence uyo uri kukurudzira madzimai kuti agozovhota musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iye.
Zvataverengawo mune mamwe mapepa nawo zvokuti hanzi Vice President Muzvare Tokozani Kupe varoda kupandukira mutungamiriri wedu Save vachishanda navamwe vakaita sana mai Mujuru navamwe vakadaro. Saka inisiwo mutauriri mukuru kana kuti National Spokesperson webato ndaona zvichikodzera kuti tigadzirise ipapo muchirungu anoti clear the air. Ndataurawo nevakuru vangu ndikataura naPresident wangu vatsvangirai vakandipa mvumo yokuti agutu chinyoraiwe gwaro uchinatsotsanangura kuti hapana zvakadaro. Ndinoda kuti muchidimbu ndosaka tapa statement iyo yokuti havanonyorawo vachiti pane plot yokuda kubudisa vatsvangirai ichirongwa na Muzvare Kupe navamwe vakadaro vana mai Mujuru. Vanhu vanorota havo hamenoti vanenge vaviyamutakura here kana kuti chii, asi zviroto zviroto ngazviperere kuhope, hakuna zvinhu zvakadaro zvirichiti.
Asi kavagutu vakuru vanoti hapana chiutsi chinopfungaira pasina moto, chii chingadai chiri kusimudza mutauro uyu?
Mhepo dzinosimudzwa nevavengi. Unoona vavengi vanhu vanogara vachibatikana zvikuru pamwoyo yavo, vakaona bato redu rakabatana, vakaona bato redu rakasimuka kunyanyanyanya zvakaitika kugweru musi wemugovera chaunga chakaunganira vasave vachiadresa ipasa revavengi vachishanda neCentral Intelligence Organization vachishanda neZANU. Nokuti kana pane munhu anohiwa neZANU muno munyika mose pamapolitical leaders ndibaba Morgan Tsvangirai.
Vamwe vanoti imo mubato menyu ndio muri kubva mashoko iwaya
ndoda kujekesa jonga ndichiti hakuna zvakadaro. Shoko randoda kupfira vatereri nderekuti musaterera zvenhando zvinorongwa nemuvengi. Muvengi haadi kuti vana veZimbabwe vabudirire vabve mutapwa weZANU-PF.
Mutauriri weMDC Tivaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuEthiopia varikuhadzika zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvinosanganisira kudzimwa kwedande mutande uye kusungwa kwevatori venhau nevanopikisa hurumende masvondo mashoma adarika. Musi wa24 Chivabvu, Getachew, anove mupepeti mukuru wenhau padande mutande rinonzi Negere Ethiopia, akapomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kumukira hurumende kuburikidza nehurukuro yaakaita paFacebook page yake. Akazoburitswa mujeri apedza makore maviri arimo.
Gurukota rezvekukwidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaRex Tillerson vanoti North Korea yaburitsa mujeri chizvarwa cheAmerica chakanga chatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemashanu chichipomerwa mhosva yekuedza kuba mufananidzo wekushambadzwa kwemanyepo gore rapera. VaTillerson vanoti Otto Wambia akaburitswa mujeri uye ari munzira kudzoka kuAmerica kwaachabatana nehama dzake.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, nyanzvi yemutambo wenhabvu Cristiano Ronaldo ari kupomerwa mhosva yekuedza kunzvenga kubhadhara mari yemutero. Vachuchisi muSpain vanoti mutambi weReal Madrid uyu haana kubhadhara sezvaitarisirwa pamutemo hurumende mari ingangosvika mamiriyoni 16 emadhora emutero wemari dzaakatambira pakati pemakore a2011 kusvika 2014. Mumwe mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDavid Marapira vanoti Zimbabwe yave kurambidza kutengwa kwechibage kunze kwenyika sezvo iri kuti ine goho rakakwana uye inoda kuti varimi vemunyika vawanewo chouviri. Hurumende inoti iri kutarisira kuti goho rechibage richasvika pamamiriyoni maviri. GMB inotiwo yaunganidza mari inosvika mamiriyoni 200 ekutenga chibage kubva kuvarimi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzezvedzidzo paEzekiel Guti University, Dr. Gift Mugano vanoti goho rakanaka iri richabatsira nyika mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Nyika yairasikirwa nemari yakawanda pakutenga chibage kubva kunyika. Saka goho guru riri kuwana gore rinoiri tingati rauya nguva yakanaka nekuti hurumende iri kutambudzika nokuda kutsvaka mari yekunze kwedzimwe nyika zvitenge zvinhu kubva panyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuti nyika yarima chibage chakawanda uye yamira kutenga chibage chekunze, vanhu vanogonawo kuzopembedza nganga neinobata mai.
Maimports anga achiuya nemutengo uri pasi zvakazvibenefita maconsumer. Zvinhu zvazvigadzirwa munomu kazhinji mitengo yanga iri pamusorosoro yechenza pane zvirikugadzirwa mune dzimwe nyika. Saa zvinogona kukanganisira maconsumers in terms of maprice emunomu akakwira.
Asi vachitambara vanoti havo munyaya dzezveupfumi goho rakadai rinogona kubatsira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi.
Vana wordbank vanga vachitoti nanaimf ikone iri ndangokwire nekuma 3% uko even vana ADB vari kutinogona kukwira nekuma 2%. Maondo atiri kuita normally pakaita goho rakanaka zvinowanzoita kuti GDP ikwire zvakanyanyisisa.
Mashoko aya atsinirwawo nasachigaro weBoard reGrain Millers Association of Zimbabwe, vatafadzwa musarara avo vanoti homwe yenyika yekutenga zvinhu kunze kwenyika yange isina kumira zvakanaka.
Mukatarira tine dambudziko renostra current, hatina mari munyika yekunze, saka tinoda kuichengetedza. Ende kana Mwari watikomborera zvakadai, ndiwo mukana watawana kuti tigadzirise dambudziko remanostra current.
Tauri rebato reMDCT vaObed Gutu vanoti hurumende yave kungokohwawo nepaisina kurima, nekuti varimi kunyangwe vainge vasiri muchirongwa checommand agriculture ichi vakakohwa pakuru.
Iro hwiro kuti komandiri rinoreva kuti nderechifashizimu. Handizivi kuti kungoti ZANU yagara ine zveudzvanyiriri, iyo pache zvayo ndeyeudzvanyiriri. Ngavabise hwiro kuti komandi.
Sachigaro wechirongwa checommand agriculture ichi, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatsanangura pamusangano wavakaita kumanikaland zvinoreva chirongwa checommand agriculture ichi.
Ikomandi pakuti kana wapinda muchirongwa ichi otevedzera urongwa hwatine tinawo isu, ndo pane komandi. Asi tinobvumira kuti munhu aiuye pakomandi nokuda kwake asingamanikidzwi. Unosarudza wega kuti ndoda kupinda pakomandi. Hatiti une 100 hectares dzako kana 200 hectares unokwanisa kusarudza kuti ndobisa 50 dzangu ndodziisa mukomandi, dzimwe ndoramba ndinadzo, kana kudzose dzandinadzo ndodziisa mukomandi. Wadaro isu taakuziva vakomana vangu vaziva kuti wauya ne 50 hectares saka anoda mbeu yakati, anda fertilizer yakati, anoda diesel rakati, anoda machemicals akati, totaura tega iwo hautibudzi.
Panyaya yekuti chii chakapa kuti goho rikwire zvakadai, Dr. Mugano vanoti havo ruvara rwekiti haruna kukosha, asi chakakosha ndechekuti iri kubata makonzo here kana kuti kwete.
Mumwe wevechidiki varikuuya kuAmerica nemusi wechina svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vaIshanesu Makambira vanoti vari kufara zvikuru nemukana uyu uye vari kutarisira kudzidza zvakawanda muchirongwa ichi. Ngatinzwei vachitaura naMike Howe weStudio 7.
Kuti uyu mukana wakanaka zvikuru wekuti tidzidze kuti tinoita sei kuti nyika yedu ibudirire. Ndirikunzwa kufara sezve ndirikunzwa kuda kudzidza pane zvese mukana watapiwa uyu.
Chimbondudzawo, muupenyu unoita basa rakaita sei?
Inini ndinoshanda nemacomputers, so ndinogadzira hardware macomputers nesoftware maprograms akanoshandiswa kumacomputers. So angava maprograms ekudzidza muchikoro, maprograms anoshandiswa nanachiremba mukuchengeta information yevarwere, or even maprograms anoshandiswa even kuchengeta information, any type of information pamacomputer.
Une kampani yawakatanga here kana kuti une chirongwa chawakatanga chamunoshandisa kudzidzisa vanhu kuZimbabwe?
Ndine kampani yandakatanga inonzi IP for Hope nevamwe vangu. Saka kampani tinoshandisa technology iwo macomputers kuti tiwane kubatsira upenyu hwavanhu. Like even tine chirongwa chatiri kuita chekuparira masolar powered laptops kuti ashandiswe munzvimbo dzina magetsi dzina magetsi anoneka kunyanyanya muzvikoro.
Saka chimbondiudzawo ishiyawo nesu, wakatarisisa kudzidza zvinhu zvakaita sei pachirongwa ichi?
Ndakatarisira kunodzidza kuti unoita sei kuti kampani inge ichikura kusvika painternational level kuti ipinde mudzimwe nyika dzeAfrica inei, uyezve kuti tinoshandisa sei technology yedu kuti tivandudze upenyu hwevanhu. Ndozvinhu zvandakanyanya kuda kudzidza, zvandokuda kunotarisira kudzidza izvozvo.
Kana wapedza zvidzidzo zvako kunoku kuAmerica, uri kutarisira kushandisa sei ruzivo rwaunenge wawana kubatsira vamwewo vechidiki?
Ndirikutarisira kuzova nechirongwa chinodzidzisa vamwe vasina mukana wekuendawo kuAmerica kuti vadzidze kusimudzira mabhizinesi avo, uyezve kushandisa iyo technology kuti vavandudze upenyu hwavo. Saka tichaita inoti community information center yatichavhura munzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vanowanikwa vachidzidza zvidzidzo zvakafanana sesoftware programming, hardware repairs nesocial media management negraphic design.
VaIshanesu Makambira ndemumwe vechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vanga vachitaura parunare naMike Wewe Studio 7 vari muHarare.
Gavna webanga guru renyika Dr. John Mangudya wakazivisa dare paramende nezuro kuti banga ravo rave kugadzirisa nyaya yekutengeswa kwebanga reBarclays muZimbabwe kubanga reFirst Merchant Bank rekuMalawi. Vakati izvi zviri kuitwa pasi pehurongwa uhwo vanoti hunogutsa mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya vakati kunyange hazvo nyaya iyi yamutsa muchokoto munyika, ivo vave kutofambisa magwaro ekutengeswa kweBarclays kuFMB, uye vakati semaonero avo waro wekutengeswa kweBarclays hauchikori mutemo yemuno inosanganisira weindigenization sezviri kutaurwa nevamwe. Vamangudya vakati magwaro avanawo anoratidza kuti kambani yeFMB ichatenga zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana muBarclays muZimbabwe zviri kutengeswa neBarclays PLC yekuBritain. Vakati pasi pehurongwa uhu zvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana zvicharamba zviri pamusika wemari weZimbabwe Stock Exchange, uye zvikamu gumi nezvishanu zvichapiwa kuvashandi vebhanga iri kusanganisira vakuru varo, kwozotiwo zvikamu gumi zvicharamba zviri pasi peBarclays PLC kwemakore matatu kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Mukatasa mutemo weindigenization muchaona kuti 43% inotori pasi pe49%, saka hapana dambudziko.
Vamangudya vakati basa ravo nderekuona kuti basa rebhanga iri harivhiringidzwi, uye kuti vanhu havarasikirwi nemari dzavo. Vakati harisi basa reRBZ kuronga kuti ndiani anotenga kana kutengesa bhanga, asi kuti iri basa revaridzi vebhanga. Vamangudya pachavo vange vari kupomerwa mhosva yekutyora yekutora divi panyaya yekutengeswa kweBarclays, uye vakuru vakuru vebhanga iri vakatomboenda kumatare vachida kumisa kutengeswa kwebhanga iri. Veaffirmative Action Group vazivisawo nhasi kuti vachanyorera mukuru wenyika pamusoro penyaya iyi, asi vamwe vanoziva zviri kuitika muhurumende vanoti havaoni hurumende ichimisa kutengeswa kweBarclays sezvo bhanga iri riri kutengwa nevanhu vemuAfrica vekuMalawi. Vatiwo kuvhiringa hurongwa uhwu kunosvibisawo chimiro chenyika iyo iri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vazosimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu chemawarriors Norman Mapeza avaka ushamwari hwakasimba neveruzhinji vanotevera chikwata chenhabvu chemunyika ichi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanofarira chikwata ichi vanoti veZimbabwe Football Association vanofanira kutenda Norman Mapeza nebasa guru raakaita rekudambura Liberia 3-0 nekumupa basa rekurayiridza chikwata chenyika ichi kusvika rwendo rwe2019 Africa Cup of Nations rwasvika kumagumo. Mapeza akapanobata basa iri kwenguva pfupi veZifa vachitsvaga murayiridzi achatsiva Kalisto Pasua. Asi muteveri weMawarriors ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti veZifa havafaniri kutarisa kumwe asi kupa Mapeza basa racho.
Ndiri kufunga kuti Zifa ngaingomupa basa aprova kuti ndiye muridzi webasa, ngaatore tsoni dzacho pamamonya ipapo, ngaite substantive warriors coach.
Vamusekiwa vasimbisa mafungiro evazhinji vanotevera nhabvu munyika avo vari kuti hazvishande kutsvaga mumwe murayiridzi makundano aya atanga. Mutsigiri weMawarriors vaWilliam Mahoko avo vanogara muWestley muHarare vanotiwo ino yave nguva yekuti Mapeza ashandise pendura yake kunyora zita rake pagwaro rebasa reMawarriors.
Coach Norman Mapeza atigonera andikufara dai mamuwe kuserera contract apiwe contract asaine contract.
Mumwe mutsigiri weMawarriors oyo anoti anozivikanwa nezita rekuti Kaka anotiwo Mapeza asatarise shure sezvo ane rutsigiro reZimbabwe yese mukuita basa rake.
Norman Mapeza, we are behind you. Tiri pauri wewe mwana we maZimbabwe ese Zimbabwe bora glorious go.
Mungorori wemutambo wenhabvu uyezve aimbotambira Mawarriors Alois Fujira uyo akambotamba na Mapeza kuDaring T anoti mapeza avaka ukama wakasimba nevatambi vake zvekuti zvakakosha kuti ukama uhu husimbiswe nekumpa basa kuti arambe ane vatambi vake semhuri imwe chete. Murairidzi wemaWarriors ari kutarisirwa kuendesa chikwata ichi kuma 2019 Africa Cup of Nations kubva mugungano rine zvikwata zvina zvinosanganisirawo Democratic Republic of Congo, Congo Brazzaville pamwe neLiberia. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook.
Panyaya yekukunda kwemaWarriors chikwata chekuLiberia 3-0 pamutambo weAFCON wakatambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. Tendai kushorwa, anoti iye pa page redu review a shona pa Facebook. Thanks Musona, captain and team, plus coach, kwete jana pasua. Edson Dawana vapindura achiti aiwaka, pasua akagona. Nasi we didn't play with a team like Senegal, Algeria and Tunisia. Tendai kushorwa kati, visai my feelings pa bora, nasi bora ratambwa good, grade A coach. Should associate nema players kwete kuti ndini ndine nyanga uchiudzwa zvekuitwa nema sponsor. Hapana bora rinoshamisira rinotambwa nema Arabs. We can beat them home and away. Uye takambovarova ana Algeria's pa first AFCON yekuendwa nema Warriors ku Tunisia. Abreu Masenda katitaura hako, wise words. Tania Nyamanjiswa anoti wadadisa Musona. Tapua Kroko anoti yeah, wonderful results. Try Chikuku anoti go Warriors go. Chipomkwa Irano titamba ibora wakomana. Thanks matipa manyemwe. Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page ya VOA Shona. Ndaita ini hurukuro na Dr. Bernadette Ndoro. Vanona ivo neje dambudziko rechirwere chegomarara. Tombonzwa kubva kwavari.
Oncologists noreva chiremba anotarisa nekubatsira vane magomarara, ma cancer patients. Gomarara remuromo wechibereko ndoro riri pamusoro pemagomarara eshe kumadzimai richiteerwa negomarara rezamu. Kuna ana baba gomarara rinonyanya kunetsa igomarara reprostate gland. Chinova ndo chinyama chevarume chakagara pazasi pedundiro. Zvinenge zvinovanetsa kutaura pamusana pereproductive organs dzavo because ndo pane urume hwavo ipapo. It's a private area, it's a private affair. Saka kazhinji kacho zvinovanetsa kuti vabode pachena kana paine dambudziko rinenge riripo. Gomarara reprostate gland kazhinji kacho rinozviratidza nekusabuda kweweti zvakanaka. Saka kana vakasakurumidza varesponda kusabuda kweweti ikoko, zvinogona kutoenderera mberi kuti weti yachina inotogona kufara. Kazhinji kacho idambudziko ratinoona kune varume vati kurei vanenge vaakudarika 60 years. Saka tinongokurudzira kuti kana vaona zvaakuitika vanofanira kukurumidza kunotsvaga rubatsiro nana chiremba vavo. Kana vasina chiremba wavo vanoti uyu ndeye wangu, vanogona kuenda kuzvipatara unowana rubatsiro ikoko.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, manyai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Musa kanganwe chirongwa che Life Talk The Connection hapo ntungamiri ngomo hachanga achitaura nevechidiki sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vamwe vagari vekwaRusape voendesa Bishop Trevor Mananga kumatare edzimosva vachiti havafaniri kuvaka chechi yavo panzvimbo ine makuva ehama nemazitateguru avo.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoramba mashoko ekuti mutedzeri wemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe vari kushanda naamai Joyce Mujuru nechinangwa chekuti varasise vatsvangirai.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.